Pari zvino kune deadlock. Deadlock yakatoitika zvine zuro chaiye. Musangano uchatongotanga. Nekuti chakaitika ndechekuti pane report yaifanirwa kunge yakagadziriswa nereview mission yakauya kuZimbabwe. Saka report iyi yakazopuwa kuZimbabwe government nemusi weFriday. Saka kutaura kuti Zimbabwe government haina kuwana mukana wakakwana wekuti vaite report, vatarise report iyoyo, uye kuti vaite macomments. Because pamutemo fanwa kunge vachipuwa about 30 days kuti vatarise kana kureviewa dokumendi rinenge ragadzirwa. Zvakaitika ndezvekuti Zimbabwe yakati hazviiti kuti tidiscuse maissues akapointwa out mune draft report iyoyo yavanga vangopuwa musi weFriday. Imwe nyaya yanga iri yekuti Zimbabwe yanga ichiita hazviiti kuti vatange kudiscusa work plan, you know, the joint work plan JWP yanga yakaitwa kuNamibia zvanga zvichinzi hazviiti kuti tidiscuse iyoyo, nekuti chinofanira kunge chichidiscuswa ichi review report havasati vanyatsoiongorora. So on that note, zvinhu zvese makandres akasiyana siyana akatanga kusapota position yeZimbabwe. Issue yanga yapo futi ndeyekuti one of the content issues yanga iri yekuti Zimbabwe inoda kuexporta madiamonds pasina maconditions. Ndo major demand yeZimbabwe iyoyo. Asi mamwe makandres anga achiti kweta zviti tinofanirwa kutanga tatasa kuti zviri muwork plan rakaitwa kuNamibia zvakatevedzerwa here neZimbabwe.